apana chatachinja kubva patakatanga kuti arane azvipraisa pane ndare marumezo
vagwatidzo sangano re World Health Organization riri kuti iwo kwafa vanhu vanosvika 484 uye nezuro imi makati vanhu vafa vangatopfuura kana chiuru kanti 1000 muchirongo unoti china zvezvi
ndodaro parikutaura vanhu vanenge vanyora pane vamwe vanenge vasina kunyora vanenge vafira kudzimba havasi kuvatarisa ivavo
mungatitaurire kuti vanhu vangazvidzirire sei kuti vasabate chirwere chekorera
kana munhu achinge aenda kunzi ine korera vanofanira kuona kuti chokutanga mvura yekuma vanofanira kunge yabva pai mvura yese yavanenge vasingazati yabva pai munhu anofanira kumeka sure kuti aifashaidza kunzi vakati ho uyezve kana ukamhorosana nevanhu pane vanhu vakawanda vanofanira kugeza maoko nemvura yakawanda inesi kuti asazobata chikafu achisamukama uyezve kana munhu aenda kuchimbuzi anofanira kuwanikwa achigeza maoko ake zvakadhama kunyanya parufu paya pekuti munhu haafani korera vazhinji vanotangama kuti munhu unogona kubatira korera kubva kune munhu anenge afa saka pane machengetedzero anoitwa chitunha semunhu anenge abatwa nekorera
nezuro takaona vana vakomana vadiki vaiviga munhu angafa nekorera wasina kupfeka kana magloves pane kudzidziswa here kuri kuitwa vanhu
dambudziko riko nderekuti ruzivo irworuro harisati rasvika kune vanhu vese saka kune vamwe vekuti vanenge achiti hama yedu hatingaiseme ndozvinoitika pachivao zvinoisi tinenge tichikurudzira kuti kana ari munhu afane korera hazvinoende kuti hama yako kana kuti chii munhu unofanira kuwanikwa uchiita sekuchengetedza upenyu hwako iwewe.